mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 6 Chikunguru July 2021. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu makumi matatu nevatatu 33 vakafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe nezuro, vamwe 1540 vachibatwa nechirwere ichi nezuro kwakare.
Isu hationiso kuti mashoko vaziyambi-ziyambi mashoko akanaka, nokuti mashoko aya anoreva kuti varairidzi nemanesi nefew vamwe rest of the civil service vanofanira kumanikidzwa kuti vawane vaccination.
Rimwe sangano rinomirira varairidzi rinoti hurumende haifaniri kumanikidza varairidzi kuti vabaiwe nhomba, richiti uku kutyora kodzero dzevashandi.
Kana uri mushandi wehurumende uchida kuzoclaima insurance yeCovid, unosungirwa kunge wakabaiwa nhomba kana kuti vaccination. Kana usina ukabatwa nechirwere haugone kuya kwatiri uchida kuti upiwe mari insurance.
Asi hurumende inoti vashandi vanofanira kutevedzera mitemo yepamabasa kuti utano hwevashandi vose huchengetedzwe. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave chiuru chine mazana mapfumbamwe ane gumi nemumwe 1911, zvichitevera kufa kwevanhu makumi matatu nevatatu 33 nezuro. Vanhu chiuru chine mazana mashanu nemakumi mana 1540 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe nezuro. Kusvika pari zvino vanhu vabayiwa nhomba yokutanga yokudzivirira COVID-19 muZimbabwe vave zviuru mazana manomwe ane makumi mapfumbamwe nezvisere zvine mazana manomwe ane gumi nevashanu 797,715. Vabayiwa nhomba dzose mbiri vave zviuru mazana mashanu ane makumi manomwe nechimwe zvine mazana manomwe ane makumi maviri nemumwe 571,721. Hurumende inoti chinangwa chayo ndechokubaya vanhu mamiriyoni gumi nhomba, kana kuti zvikamu makumi matanhatu evanhu kubva muzana, kuti chirwere ichi chisarambe chichipararira munyika. Kubva zvatangidza chirwere ichi, dunhu reHarare ndiro rine vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi, vanoita mazana matanhatu ane makumi masere nevanomwe 687. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu mazana maviri ane makumi mapfumbamwe nevapfumbamwe 299 vafa nechirwere ichi. Bulawayo ichiteverwawo neManicaland neMashonaland West, idzo dzaenzana imwe neimwe yadzo iine vanhu mazana maviri ane gumi nevana 214 vakafa nechirwere ichi. Kubva zvatanga COVID-19 vanhu vabatwa nechirwere ichi muZimbabwe vave zviuru makumi mashanu nezvitanhatu zvine gumi nevana 56,014. Vapora munyika vachiita zviuru makumi mana nechimwe zvine mazana mana nevatanhatu 41,406. Rimwe sangano rinomirira varairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe, PTUZ, rinoti hurumende haifaniri kumanikidza varairidzi kuti vabayiwe nhomba, richiti uku kutyora kodzero dzevashandi. Mutungamiri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takawafira Zhou, vauza Studio 7 kuti mashoko akataurwa negurukota rinoona nezvemitemo vaZiyambi Ziyambi ekuti varairidzi vanamukoti nevamwe vanoshandira hurumende vamanikidzwe kubayiwa nhomba haana kunaka sezvo pasina chikonzero chokumanikidza vanhu kuti vaite zvinhu zvakanaka. Vachitizve pane nzira dzakawanda dzekunyengetedza vanhu kuti vabayiwe nhomba pasina zvokuvamanikidza. Dr. Joe vati zvakakosha kuti makurukota ehurumende, nhengo dzeparamende nevamwe vakuru vakuru vane mari vatange vabayiwa nhomba vanhu vachiona kuti vamwe vese vagobayiwa nhomba iyi vakasununguka.
Minister veJustice, Legal and Parliamentary Affairs vaZiyambi Ziyambi vakataura kuti vashandi vese vehurumende vanofanira kuti vaongororwe kana kuti varisive vaccination zvinova zvokumanikidza kuti hapana zvimwe zvavangaita, asi kuti vese vanofanira kuti varisive vaccination yeCOVID-19.
Pane chakaipa here nemashoko aya, Dr. Joe?
Isu hationiso kuti mashoko vaZiyambi Ziyambi mashoko akanaka, nokuti mashoko aya anoreva kuti varairidzi nemanesi nefew vamwe rest of the civil service vanofanira kumanikidzwa kuti vawane vaccination. Izvozvo zvinoreva kuti vashandi vanenge vasina kodzero yavo vanenge vakuda kumanikidzwa kuti vaite zvavasingadi. Isu tinoona kuti kureserva vaccination chinhu chakanaka, uye tinokurudzira varairidzi vatinotungamira kuti varisive vaccination, asi hationiso kuti zvinhu zvakanaka kuti vamanikidzwe kuti ngavarisive vaccination.
Hakusi kuedza kuchengetedza utano hwevashandi here kuri kuitwa kunai, Dr. Joe? Chamusingafari nacho chii chaizvo?
Icho chinombopa kuti vanhu vade kufoseredzwa kuita chinhu chakanaka chii. Saka tinoona sekuti hurumende yajaira muririro wayo yokushandisa chisimba sekuti tiri mumilitary camp.
Saka zvingafambiswa sei?
Chatationa sekuti chingaitika ndechokuti ngatitsvakei nzira dzokukurudzira vashandi vehurumende kuti vade kuti vawane vaccination iyi, uyezve tichitaura navo kuti seiwo kuvamwe vasingadi kuti vawane vaccination iyi kana zviri zvinhu zvakanaka.
Kurudziro yamuri kutaura ndeipi? Munoda kuti hurumende idii?
Kukurudzira uku kungaitwa nemhando dzakawanda. Kumwe wokuona kuti macabinet ministers maMPs vanhu vese vava vane mari vazvipirawo kuti vade kurisiva vaccination pachena, zvigokurudzirawo macivil servants mamwe. Imwe woende yekuti tinokwanisa kuintroducer anonzi pachirungu maincentive okuti anenge arisivawo vaccination chii chaangawana chimwe zvingapa kuti zvipe chidokwa dokwa chokuti varayiridzi vatinotungamira vade kuti varisive vaccination. Asi varayiridzi vatinotungamira vanotsutsumwa kuti sei hurumende ichida kuti ivo vaende pakutanga kumanikidzwa kuti vawane vaccination, asi panyaya dzemari vari ivo vokupedzisira. So varayiridzi vari kutaura zvekuti ngatingoitai maitiro ehurumende yedu kuti vaya vanotambira mari dzakawanda tionewo vachida kuti vatange kumborisivha vaccination ivo vozorisivhawo pamashure. Zvekare varayiridzi vanhuwo vakaenda kuchikoro vanoverenga, uyezve vamwe vavo vari kutonetseka nokuti vowana dhosedzi rechipiri sei nokuti ndo vakawana rokutanga asi vava kunetseka nokuwana rechipiri. Saka zvatinongokurudzira nzvekuti munyika yakasununguka yava neindependence 41 years after independence hazvina kunaka kutiye zvokumanikidzana kuita chinhu chakanaka. Ngatiwanei maway zokuita chinhu ichi mune zvakanaka, mune zvokukurudzirana, uyezve vatungamiriri tichionawo vachida kuti vatogwewo varisive vaccination. Zvikurukuru varayiridzi vanonetseka kuti sei vechiuto vakaramba kuti vatorwe vakawanda vaccination asi variwo vakawana mari dzakawanda kubva muna June wegore rakapera. Saka varairidzi varikungotaura kuti ngatimboonai vamwe vayavo kupiwa mari dzakawanda vachirisivawo vaccination tigozoitambirawo tiona kuti iri mune zvakanaka. Hatifani kumanikidza nokuti kumanikidza zvinhu zvakashata hazvinochora kodzero dzavarairidzi.
Avo vange vari mutungamiri werimwe sangano rinomirira varairidzi reprogressive teachers union of Zimbabwe, Dr. Takavafira Shou, vari parunhare kumasvingo nestudio 7. Asi gurukota rezvemitemo vaZiambiZiambi vaudza studio 7 kuti hapana ane kodzero yokuparadzira chirwere kune vamwe vashandi. Naizvozvo hurumende inoti kana uchiishandira pane zvaunosungirwa kuita kuti pasave nokukanganisa utano hwevamwe vashandi.
Patakamira kuri zvino ndepekuti kana uri mushandi wehurumende uchida kuzoclaima insurance yeCovid unosungirwa kunge wakabaiwa nhomba kana kuti vaccination. Kana usina ukabatwa nechirwere haugone kuya kwatiri uchida kuti upiwe mari insurance yatakati vese vanenge vabatwa nayo vanogona kuiwana mushure mekunge vaita claim yavo. Asi takuenda mberi zvakare tichiita zvamuri kutaura izvozvo kuti vashandi vehurumende vese tinovakurudzira kuti ngavaende vanobayiwa nhomba. Nekuti ichasvika nguva yekuti tinenge takuti kana usina kubayiwa uri kuda kuzadza vamwe vese, saka tinokubvumira zvedu kuti usazadze vamwe, woenda unowana kodzero dzako dzakazara dzaunopiwa nebumbiro uri kunze kwete uri mukati medu. Pabasa pega pega kana kuti paorganization pega pega pane bumbiro ramunobvumirana kuti ndora rinosenzeswa pabasa ipapo. Ndingangopa mufananidzo wemasports kuti vanhu vachitamba bhora munhandare kana vakakavana mupurisa haamhanye onoti aiwa ndakusunga neassault, nekuti vanenge vachisungwa nemitemo yemunhandare imomo. Asi vakazokavana vaapanze aiwa vanosungwa. Saka ava vashandi vehurumende kana vachida kodzero dzamanzwa dzamuri kuti maudzwa dzedzi vanobva voenda kunze zveshuwa hativateverere tichinoti auya uzobayiwa nhomba, asi kana vari mukati vanosungirwa kubayiwa. Tinotenda.
Avo vange vari gurukota rezvemitemo vaZiambiZiambi vari parunhare nestudio 7 kuHarare. Vanhu vakawanda vakabayiwa nhomba yekutanga yecovaccine vanoti vari kumiswa kwenguva yakareba kuti vabayiwe nhomba yepiri. Izvi zvinonzi zviri kukonzerwa nekuti kabhodhoro kamwe chete kenhomba iyi kanofanirwa kushandiswa kubaya vanhu gumi kana kachinge kavhurwa. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Izvi zvabuda mutsvakiridzo yaitwa nestudio 7 mushure mekunge yanzwa kuti pave nedambudziko guru rekuti vanhu vabayiwe nhomba yepiri yecovaccine. Izvi zviri kuitika munzvimbo zhinji munyika yose. Mumwe wevanhu vakamirira kubayiwa nhomba yepiri yecovaccine, amai Simbiso Sinyoro, vati vaifanirwa kubayiwa nhomba yemusi wa30 Chikumi asi zvazvisati zvaitika. Amai Sinyoro vati kunyange hazvo vakawana kuine nhomba yekuchipatara kumbare vakaudzwa kunzi vanofanirwa kumirira kuti vanhu vatange vasvika gumi kuti vabayiwe nhomba iyi.
Isusu takabayiwa covaccine injekisheni rekutanga, zvakaguma zvakadaro majudheti akasvika akatodarika, hatisati tawana second dose. Apa toenda kuzvipatara kwacho usvikonzizvo nimirira mukwane vanhu 10. Tomira kusvikira vanhu 10 vakwana apa una kubayiwa judheti rako radarika. Saka hatichazvinzwisisi kuti mainjection aya hatichawane maeffects here kana kuti.
Mumwe mukota anobaya nhomba ataura nestudio 7 asina kuda kubuda pamhepo, atiwo nhomba yava nayo yecovaccine haigoni kuvhurwa kana pasina vanhu vakakwana vekubaya nhomba iyi. Mukoti uyu ati vanonyora mazita evanhu vozovazivisa kuti vauye kuzobayiwa musi wakati kana vanhu ava vakwana gumi. Nyanzvi munyaya dzezveutano uye vachimirira chinoi mudare National Assembly vaPeter Mataruse vaudza Studio 7 kuti kumboshaikwa kwemishonga wokunogona kuzokanganisa mashandiro akanaka enhomba. VaMataruse vatiwo zvekudzosera vanhu vamboya kuzobayiwa vasina kuwana nhomba zvinokonzerawo kuti vamwe vaore mwoyo vobva varega zvachose kubayiwa nhomba iyi.
Zvinango afekta nyaya yekuti vanhu vanozobayiwa vanenge vavashoma. Nekuti vamwe havazodi, havazomiriri izvozvo, vanozorama. Plus, mavaccines agare nguva yavo yokubayiwa, kunzi kwanzi baivotanga, kunenge vakunzi research agarira pavaccine iyoyo, unozobaya rimwe panguva yakati kuti zvemasoiti. Kana vanozonyanya kunonoka manje, that's power yanga ichafanira kujeneratwa nejekiseni rechipiri inogona kudzikira. Nekuti time inenge yadarika.
Imwe nyanzvi yezveutano uye vakambova gurukota rezveutano muhurumende yembatanidzwa Dr. Henry Madzorera vati pane nhomba dzakadai zvipatara zvinofanirwa kusivisa veruzhinji mazuva ekuenda kunobayiwa nhomba kuitira kuti vagare vakagadzirira.
Zvinoitika kuti dzimwe nhomba dzinoya dziri mumavial emadose 10 at a time. Saka panofanira kuona vanhu 10 vanobayiwa kuti izvo nhomba isa westike. Kana zvichidero ngavape vanhu mazuva wokuti izvo covaccine tiri kubaya musi wechina, musi wechipiri and so forth. Vanhu voziva kuti tikuenda kunobayiwa musi wakati voya vakawanda panzi pekuti vanhu vadide kufambira mahara vachienda kunobayiwa nhomba yavanosvika vachinzi hamuna kukwana 10.
Mutauriri webazi rezveutano vaDonald Mujiri vaudza Studio 7 kuti bazi ravo ranga risati rawana zvinyunyuto zvekuti vari kuda nhomba yecovaccine vari kumiswa kwenguva yakareba vasati vabayiwa nhomba iyi.
Handingati ndine ruzivo nayo, handisati ndasangana nazvo izvozvo zvokuti vanhu vanomiswa 10. Chandoziva ndechekuti mavaccines ariko kuzvipatara zvedu zvose ende vanhu vari kubayiwa.
Zimbabwe yakatanga kutambira nhomba dzecovaccine zviuru makumi matatu nezvishanu 35,000 kubva kuIndia muna Chivabvu uye yakava nyika yemuAfrica kutanga kushandisa nhomba iyi. Zimbabwe ine mhando ina dzenhomba yecovid-19 dzinoti Sinovax, Sinopharm, Sputnik V necovaccine. Hurumende inoti neurongwa hwekubaya vanhu nhomba yecovid-19 vanosvika mamiriyoni 10 kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana zvevanhu vari munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Mbotarisa zvirimu mapepa nau anasi. Zimbabwe Republic Police inozivisa kuti vanhu makumi maviri 20 vakafa, vamwe vatatu vari muchipatara mushure memotikari yerudzi rweToyota Grandvia yaputika tai ikabonderana neToyota Wish padyo nechitova Business Center iri mberi kwemhandamakwe pakati pemasvingo nezvishavane. Ichinyora paTwitter payo, Zimbabwe Anti-Corruption Commission inoti nezuro yakasunga munyori anopa vanhu marezenisi mubazi reIndustry and Commerce Andrew Matevere, ichimupomera mhosva yokupa vanhu vasingakodzeri marezenisi ekupinza motikari munyika anoita mazana matatu ane makumi mashanu 350. Matevere akamiswa mberi kwedare redzimhosva nezuro muzuro akanyimwa mukana wekubisa mari yechibatiso kuti atongwe achibva kumba kwake. Yave nguva yenyu vatereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Akadi vashamarari veStudio 7 mose ikoko. Aiwa, isu tinobva kufara chaizvo. Indinet kwavacharamba mativenga ndikuti DRC mulibhashi. Tinoteerera Studio 7 zvikuru sakuno. Mashoko munotaura ezvokwadi. Asina kana divi rakarerekera nokutendai chaizvo. indipanya yangu doko doko ndo dangu nisisa kuti chii chulikitika mkati menjika yudi ya sababu nungu watiku kunoku wanwezi anu PF warikita msangano wachiri ambiza vamwe asiko vine zukune nguwa ya COVID-19 wanu warukufa iwa basu woni iba baba nuda kufotere kwa wanu wazari kune sunu uraya asiko wanita msangano wanu wavo awo wakuda kwashia warukubba mari mnika wachipara danyika mari mfana uti ijiwe mnika ewa na ibudisa uisa kuzipe nyika bondori yazi sipa mtemo sinetu kwa wanewe zanu PF ya ondonga nyika ya uraya nyika inda wazi kwa sukuru ninyi ya watakwile dayarumu mwafa kuto sumba bojore kwa ufundu bubu bojosele kwa mnika wano mnika bori ya mabasa waneta anakunaka sunungazi nguwa perfect kana mtemo iti wanawasanga wa gare mzimba kazi saki kala wa mba mani kana watimu mani chechi hipi munu wese mba vizi zanu PF nga wa gare mba wa kita msangano hivi ndo wakata msangano yaku 2023 hapa babugi wano to wina president wedu wano to wina bacha misa kumbiri chamisa
mangwana pa studio 7 hapo ndindiritwa hangu zihlamono ndiripano pa debe napo umushani kwa kuchipinge kwa Maria yu kumakomoyo mangwana nivese ya shamarari na wili pende kuti pa Milford pakapukanywa apo ni hurumende haisi hurumende sacha yakapukanya izanu PF yakapukanya izanu PF yakapa vanhu panzvimbo iyoyo yobva yavapukanyira futi because Zimbabwe tikada kuchitarisa pari zvino since haisati yane hurumende kana chinzi Zimbabwe ine hurumende inenge ine vamiririri vanenge vachidzosa mashoko kubva kuparamendi kuenda kuvanhu ndiyo hurumende iyi Zimbabwe haina hurumende iyi haisati yane hurumende since saka hapana nyaya iripo ndekutoti zanu PF yakapa vanhu pekugara zvisiri pamutemo ichikavapukanyira futi isina kupa notice saka idambudziko rezanu PF idambudziko revanhu vanovhotera zanu PF masupporters vaiti taona pekugara turi musangano hauna land is just a part iri muZimbabwe haina land land inobva kukanzuro yegoromonzi ndiyo inopa vanhu pekugara ndiyo inoservisa nzvimbo saka ndatenda hangu vanhu ngavangware ngavavhure maziso
mamukaseku pastudio 7 apo ndoda kubvunzawo mubvunzo kuti kune vakamboferefetwa nenyaya yekuba kunoitwa munyika muno pakazobudei vaferefetwa kune vakagadzirwa macommittees vakaferefetwa nenyaya yeugororo unoitwa muno muZimbabwe ndoda kubvunzawo kuti chii chakazobuda kuti tiwane simba rokuferefeta tagirei nekuti kungangova kungotambisa nguva nekuda kwekuti vanhu ava vanobhekana saka haazvishande basi ndatenda hangu
nyika yedu yeZimbabwe ine dambudziko revatungamiri vanhoi vakaipamba chido zvevanhu vakairwira hazvisirizvo zviri kutonga nyika iko zvine zvitine vamwe vanonzi maMP yekuti akangonzwa nyaya dzemamisha anobva atori muMDC akutofonawo mapurisa kuti sungai munhu anonetsa imhondi izvi hazvivake nyika chinovaka nyika kuteera dhemokirasi ava vanoti vakarwa hondo yekusunungura Zimbabwe ava havateveri dhemokirasi kunyanyanyanya anonzi Emerson Mnangagwa
iko vashamarari vedu vestudio 7 tinokutendai munotipa nhau dzechokwadi misine nguva aiwa tinokutendai ana jonga kandimire tanonoka wande nevamwe vese tinokutendai nebasa ramunotipa munotibvisa stress nenhau dzemanyepo dzinotaurwa kuno kuZimbabwe aiwa tinokutendai vashamarari vedu vestudio 7 kunokutaneta nekungotaurwa nhau dzemanyepo vana chimbwido tinokudai kuti muzotudza kuti makaita sei nguva yehondo aiwa kwakutsvaga kampeni panguva ino yava kuda vanhu veredio Zimbabwe pamwe chete nevanhu vezanupif aiwa vashamarari vedu vestudio 7 rambai makadaro tinotenda mumisine nguva nokuti munotipa nhau dzechokwadi pese patinoteerera aiwa kunyange vana vemuZimbabwe vese vaneta nenhau dzemanyepo dzemuZimbabwe tinotenda
maswera sei tinoisu semuri Zimbabwe tinonzwa kurwadziwa machose nenyaya yakwamatakure iyi yaari kuita iyi zvinhu zvaari kuita izvinei izvo zvinhu zvinowisa nyika vakuru ava vanongoda kungoryaveka vakuru ava vanoda kungoryaveka ndo dambudziko rinonetsa vanhu vezanu PF vanoweza mpifu wanda kushaveka wanda kuta kwa hawa na mulizawa wana basa ni wana wana basi na haanya saka mwona uti kurana makwedu ucha kukulipangua ya kawo madaye mwari roo pindira wati kundira maduizi mani na kuti maduizi saka tushata mkati mezimbabwe saka tushata mkati menyika chukurana matiru kunze kwa nyika yu tichishunguru tuwa nukuda kwa warume wa wanuwa chukuru kisana chukuru kisana chukuru kisana bama alichete mishuwa lukuita maripa kwa saye zuyo Zimbabwe tine chikwele chikoche coronavirus chakwira asukuta wazu tarisi zuyo chau kubama alichete wa chukuru bama alichete mwona kuti shono zuingiri sina kunaka iso zuwa anuwa sina anya na upayu wa mwewa asikana kukwanguwa yukuru wa munu wese wa inzi msangu kwa munu wese wa inzi msangu ndo mingila wana mama soja asukuti hiyo zuyo manje wa garika manje wa imira zinane wa kuchikuta wa kujibama alichete mwuriye Zimbabwe chitambu kuti nyaya yekutambura kwa Zimbabwe inotambudzisa chero mahofiti acho ari kufane nzara ndiko vanhu vari kutonyanya kufane nzara zvakanyanya
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7 isu atina kwatakarerekera vatereri ndapota sekukumbira kwatinogara tichiita nguva dzose itai maaudio enyu mapfupi uye taurai nemanzwi ari pamusoro tumirai mazwi enyu pawhatsapp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika
Kwazwai vateereri veStudio 7. Ini ndini Mike Hove. Ndinokoka kuti mpinde muchirongwa chedu chevechidiki cheThe Connection nasi manheru na8pm. Muchirongwa chanhasi tiri kuendera mberi tichizeya nyaya yekupararira zvakanyanya koita chirwere cheCOVID-19. Tichatarisa zvekare kuti zvirongwa zvehurumende zvekudzivirira kutekeshera kwechirwere ichi zviri kukanganisa zvakadii upenyu hwevechidiki munyika. Mure Zimbabwe musakanganwa kuteerera chirongwa ichi. Muineni Mike Hove na8pm. Maniruano.
Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Vanhu vanoita zana nemakumi mashanu 150 vakapfurwa vakafa mumazuva matatu ekupemberera zuva rekuzvitonga kuzere kweAmerica raJuly 4. Maguta mazhinji muAmerica akatarisana nekukwira kwehowandu hwevanhu vari kupfurwa. Sangano rinoongorora mhosva dzinoparwa nepfuti reGun Violence Archive rinoti mumaawa makumi manomwe nemaviri kubva musi wechishanu 2 July kusvika musi wesvondo 4 July muAmerica makapfurwa vanhu munzvimbo dzinoita mazana mana vachiti vanhu vakaurawa nepfuti pazororo iri havasati vazivikanwa vose. Muguta reNew York iro riri kuona huwandu hwakanyanya hwevanhu vari kupfurwa nepfuti makafa vanhu makumi maviri nevatanhatu vakapfurwa munzvimbo makumi mashanu neshanu mumazuva matatu aya. Musi wezororo vanhu gumi nevatatu vakapfurwa muguta reNew York. Kusvika pari zvino gore rino vanhu vanoita mazana masere ane makumi masere nevashanu 885 vakapfurwa vavo vachizofa. Muguta reChicago vanhu makumi masere nemumwe 81 vakapfurwa pazororo iri gumi nevana vavo vakafa. Muguta reAtlanta mudunhu reGeorgia nemusi wemugovera mutambi wegolf Gene Sealer akapfurwa akafa ari munharaunda inotambirwa golf uye mitumbi miviri yakawanikwa iri mumotikari yemunhu akapfura vasila uyo achiri kutsvagwa nemapurisa pari zvino. America iri pakunetseka nekukwira kwehuwandu hwemhosva dziri kuparwa nevakapakata pfuti. Sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu makumi matatu nevatatu 33 vakafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe nezuro vamwe 1540 vachibatwa nechirwere ichi nezuro kwakare. Rimwe sangano rinomirira varayiridzi rinoti hurumende haifaniri kumanikidza varayiridzi kuti vabayiwe nhomba richiti uku kutyora kodzero dzevashandi. Asi hurumende inoti vashandi vanofanirwa kutevedzera mitemo yepamabasa kuti utano hwevashandi wose uchengetedzwe. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tandono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.